Vachitaura pamusangano wevanoshanda mumachura emabhuku nyika yose uye waitirwa kuZimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF muHarare, mushandi mukuru wechikoro chepamusoro cheBindura State University vaBlessing Chiparawishe vati dzimba dzekuverengera ishoma munyika uye dzakawanda dzina mabhuku akakwana.
Chekutanga, malibraries atinawo mashoma asi kukwana. Zvichida kuti mashoma aripo asi kugona kupa kana kuti kuzadzisa zvido zvevanhu zviri maringe neinformation, zviri maringe nemabhuku angadiwe, zviri maringe nezvekuverenga zvingadiwe, kana ruzivo rungagone kubatsirwa nawo nemalibraries.
Vachiparaushe vati mabhuku mashoma nekuda kwekuti ari kudhura zvakanyanya.
Mutengo wemabhuku wakanyanyisa. Tikatarisa mutengo wemabhuku kumainvestis semedialisi, mabhuku mazhinji ane mutengo uri pamusoro pe 100 US dollars. Mari iyoyo yakaoma kuwana, haisinyore kuwana. So zviri kunetsa kuti tigone kuwana mabhuku anokwana kupa vanhu varikuda kuverenga.
Mumwe mushandi wepachikoro chekumazowe vaTobias Taruvinga vati vadzidzi vekumaruwa havana mabhuku ekuverenga munzvimbo dzekuverengera.
Hakuna madonations emabhuks, vana hana mabhuks hana access. From organizations angachitaurwa isai havambosvine kumazowe setup source. Vanongogumira pamwe munomutaurira vakadai vachikwanisa kupindura mumarrow vana vanobatsirikana.
Vataruvinga vati vanoshanda munzvimbo dzekuverengera vanotarisirwa pasi muzvikoro uye mabhuku anoiswa kuti vana vaverenge ava akudhara.
Nyaya yemalibraries, malibraries anotarisirwa pasi, anongotorwa eticha koro enoano ongonzi tremu. Malibraries arikutwa madumping zone emabhuks anengabuda out of syllabus kumadepartments, angachinzi toaisa kuti aisa ongonotretwa mulibrary. Akushandiswa semadumping zones nekuti zvinhu zvabuda mucurriculum ndobva zvikungonochengeterwa. Saka inenge ari full of redundant stuff, full of outdated material.
Mumwe mushandi vatinashe ndaera vati vashandi vemunzvimbo dzekuverengera vanofanirwa kunge vari ivo vanotenga mabhuku epachikoro, kwete kungopiwa mabhuku asina zvaanoyamura vadzidzi nevanhu vemunharaunda.
Nokuti ari kutungamira library ndiye head of department and anopinda mumadepartment or heads meeting achitaura, anongozoona kana vachidecida kuti vanotitengera chei kulibrary, we are not consulted. Vanongoita kuigira mabhuku, takuigira zvakadai dai. Interaction yangu inini nevana vechikoro kana nevanhu vari mucommunity haina zvainobatsira.
Muzvare Alice Parakokwa vanotiwo hurumende haikoshese nzvimbo dzekuverengera sezvo zvikoro zvakawanda zvisina nzvimbo dzekuverengera idzi.
Zvikatangira kumusoro uko government ikatibatsirawo ikakoshesa malibrary, yokoshesa kuti at least chikoro ngative nelibrary, at least mucommunity ngamuve nelibrary, kana iri village ngakumuve nelibrary.
Vakawanda vapinda musangano uyu vati nzvimbo dzekuverengera dzikawanda dziine mabhuku akakwana zvinodyara chishuwo chekuverenga icho chave chishoma muvanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chiguriwa.